ndokutanga nekukumhorosai vajonga kandibiri nevateereri venyu nezvechokwadi kuti tirambe tichiumba kudyidzana kwezimbabwe nenyika dzakatitenderedza nedzimwewo dziri muafrica nedzimwe dzakapambarira kunze kwenyika yesese pane urongwa hwokuti nyika dzedu dzinge dzichisangana dzichitarisa mabumbiro akawiriranwa danda kudyidzana kuripo binational commission hongo misangano yatanga nhasi yevakuru vakuru vemuhurumende masenior officials anotivo kusaidi rezimbabwe ndiambassador James Mantomo muri mukuru weministry of foreign affairs and international trade anga akamirirawo South Africa ndemumwe wake munyori mukuru wedepartment of international relations and cooperation weSouth Africa zvinotarisirwa izvo kuti vakuru vehurumende ava vachasangana nhasi namangwana vopedza basa ravo vozomirira maministers avo vemapato mairi ehurumende aya maministri iwaya vachasangana nemuvhuro musangano unozosvika paapex pawo pamusorosoro kubatanidza nekusangana kuchaita vatungamiriri venyika yezimbabwe neyesouth africa nemusuwa ya12 chinenge chiri chipiri
chii chikuru chinotarisirwa kuburiswa nemisangano iyi nokuti tinoona kuti zimbabwe nesouth africa dzangogara dzichidyidzana nechakare vaga pai
zvechokwadi zimbabwe nesouth africa vagara vachidyidzana ingati kubva kare nakare tisati tatombowana kuzvitonga kugere isu muno nevanhu vatema vasati vawana kuzvitonga kugere kusouth africa asi kudyidzana ikoko kuri kunzi iko kunofanirwa kuti kuchisimbaradzwa zvikuru mundima dzese masectors ese economy nemamwe masectawo enyika dzedu kuitira kuti vanhu vemunyika idzi vange vachiwana zvinovaita kuti vapunduke muupenyu hwavo hushandukewo kuti huve zviri nani.